chekutanga ndechekuti bumbiro riripo iri rakauya gore rapera iri rine zvinhu zvakawanda zvisingatombonyatsotaura zvakanaka uye rine zvinhu zvakawanda zvisingatonzwisisi kuti zviri kuti chimwe chiri kuenda neuko chimwe chichienda neuko. Saka ipapo apa panyaya yavari kutaura chokwadi chavari kutaura chiripo ndechekuti ichokwadi kuti kana munhu akaitwa vice president siti rake rinonzi hapasisina, harinzi rapera paanobviswa pavice president. Siti rake rinobva paanenge angoita vice president, zvakafanira kuti ukaita futi speaker of parliament siti rako rinobva risisinachi munhu. Saka ramaini jururu rakatopera kuti harisina munhu raavhakandi panguva iyoyo yavakaitwa vice president. Asi kuti ava vanhu vezanupe vaingozviregedza because nguva iyoyo zvanga zvisingavabatsiri, vanoita zviya zvinonzi muchirungu selective application. Nhasi mutemo unoutedza kana uchienderana nezvaunoda. Saka nguva iyoyo vanga vasingazvidi zvekuti vanzi havana sipiki, but izvezvizvi vaakuzvida, vaakutedza mutemo. Asi ndiwo mutemo iwowo.
Asi vanokwanisa here kuzokwikwidza musarudzo dzinoteera? Nekuti tinoona kuti vebepanhau reHerald vari kuti zvakare mutemo hauchavabvumidza kana kuzotsvaga kuti vange vachimirira zvakare Mount Darwin West.
Ipapo hapana kunyatsoita zvakanaka, vari kunyanyotaura zvisizvo. Asi pane chichokwadi, chokwadi ndechekuti kana wabva pauvice president unotambira pension yako, mari yako yaunopuwa mwedzi nemwedzi yakangofanana nesalari yavice president anenge aripo. Asi kana wazoda kutsvaga chimwe chigaro, sei waauda kudzoka mupolitics, uda kuita president kana uda kuita MP, unofanira kutanga waramba izvi zvekuti pension hauchatambiri pension yako iya yawaitambira kana ukasarudza. Ukasarudza ukaita MP, unofanira kusarudza kuti uda kuita MP here kana uda kudya pension. Tisingabvumidzi kudya pension yako yeuvice president uguri futi pabasa rekuti uri MP kana kuti uri president. Saka vanobvumidzwa kuti vatende samember of parliament. Vachitenda samember of parliament, vanozoti kana vakawina umember of parliament, vasati vazotora chigaro chekuti ndaakuita MP, vanofanira kutanga vachibuda kubva papension.
Panga pasingatyoro here mutemo zvekuti ivo vanogona kuzoshandisa izvozvo pakukwikwidza kana vakanga vanzi vasiye chigaro?
Hapanga pechigurwa mutemo, asi havakwanisi kuzvikwikwidza nekuti kubva kwakaita siti ravo kwakabva nekuti ndo zvakataurwa nebumbiro remutemo. Bumbiro remutemo rakanga richiti vanga vasiri MP, ivi ndo ivo vaizviti nezano yavo nevanhu vavaingonzi MP. Panga pasitorina vanga vasiri MP ipapo.